Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeDolphy dia muHarare. Chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara vachabatwa nechirwere ichi.
Makondishenzi acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva muruzi rwuripo. Hapana matengesi. Ndopavanorasira marara, ndopavana zvimba yacho haitoiti kuti munhu agare ipapo. Saka hatisikuziva tinogona kuti vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo. Saka tinotanga kuti vavhakisineta vese ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunomwa kana kuti kugeza ndiyona zvatoti domestic purposes ngaita ngeyatritwa aidha yabhoiliwa maisa matablets mawota guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukaumedza hauzonokonzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe zvakafanana nenyaya yekusatakurwa kwemarara zvikasagadziriswa zvichaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Saka gara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December, November period zvirwere zvemanyoka zvatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana tikachimbwa ndati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura recommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuru. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuru mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei tisiri kubhadhara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association vaPeter Nyapetwa vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands nekuagira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumaruzevha chaitowanzi wetlands kana matoro anokosha. Asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ishayike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands vari kungofunga zvekungopuwa pekugara.
Chirwere chekorera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.